evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 17th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about marauding gangs known as Amashurukwi.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And if you want to catch us on the internet, please, for English, visit www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Mashurukwi gangs.
Stakeholders in the mining sector say President Emmerson Mnangagwa should declare a state of emergency to address machete-wielding gangs known as Mashurukwi, who are wreaking havoc, especially in gold mining areas dominated by artisanal miners.
The gangs have already killed a policeman and several Zimbabweans and are now causing havoc in urban areas where they target people selling or buying gold.
In mining areas, they pounce on artisanal miners with unprocessed or processed ore. People who resist their moves are either killed or attacked using machetes, axes, knives and other weapons, and some left nursing serious wounds.
Indications are that the gangs that originally started in the Midlands province in gold mining areas are targeting unarmed civilians as well. In some instances, they forcibly take away food from unsuspecting victims.
Some people say common criminals are also taking advantage of the situation by using machetes and other weapons to rob people.
In Harare today, police raided offices of the MTC led by Nelson Chamisa, claiming that they are looking for machetes and other weapons used by Mashurukwi gangs. The MTC says the police were trying to plant the weapons at their offices so they can link the party with the gangs.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages. So please visit VOA Studio 7, VOA Ndebele and VOA Shona to catch in and join in the live stream.
Yabambe mazimbaba mahlele ngalinjani lapho khona endaweni zonke ke zomhlaba lamhla ke sixoxa ngodaba lwamashurukwi ndethemba lokuthi inengi lenu selizwile ukuthi amashurukwi lawa ayenza njani siyakwazi ukuthi kuthiwa ke amashurukwi la aqalisa enkabazwe lapha ngikhuluma ke ngeMidlands province endaweni lapho kwagejwa khona igolide kuthiwa ikakhulu endaweni zaboshurukwi khona ngale abantu laba bathwala amabhemba bathwala amahloka, bathwala inkemba, lokunye okutshiyeneyo. Njalo abatshayi nje babulala. Nxa bekungala ukuthi ubanike imali kumbe isitofu sakho nxa sukhephile, bayakubulala. So sifuna ukuthi lina elibhekane lakho khonokho bathini nxa lihlangana labo. Njalo sizokuthiwa emakhaya bayakuthathela le mpuphu, bekuthathele yonke into nje abayifisayo. Sebengenile njalo emadolobheni sizokuthiwa ke bake bahluphe e-Country Park, bahlupha njalo elokhu imva khonangale Harare. Khuluma nisizwe zurukandaba. Marvelous.
Aiwa, kunao vachangobva kupinda mchirongwa, tino kuchingamiza hii, pano pachirongwa chedu. Nasi tukutarisa isu nyaya ye zvirikunetsa munyika pane nyaya ye Mashurukwi. Vanonzi ivo vanhu varikuenda vachishusha vanhu uyezve vachishandisa mabemba. Vanhu wanikwa kunzvimbo kuri kuitwa zvegoridhe asi pane nhau dzatirikutambira dzinoti idzo. Vamwe vamashurukwi aya vakuwanikwa zvakare mumadhorobha. Vanoenda ivo pane dzimba dzavanenge vachifunga kuti pane vanhu vanotengesa goridhe kana kuchinja mari. Saka ndo zvachange tiri kutaura nezvazvo. Uyezve panhau dzatichangobva kutambira zvaitika nhasi muHarare pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nhasi taona mapurisa achienda pamuzinda uyu vachiti ivo vanga vari kutsvaga machete iwayo anoshandiswa nemashurukwi. Regai tinzwe zvataurwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezvaitika nhasi.
Havaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbira kusecha. Taka tokumbira kutsamba yenyu nombva vatipa iri timu yanga yakati one day then vaita barricade pa Harvest House pese kusvika kwa OK pana angwa nepa office. Vatatendera kupinda ten vanhu kuti vakwanise kusecha zvari kutsvaga zvari kuti mabhemba. Saka pari zvino vari kutosecha. hapana chavati wawana enda hapana chavano wana bozi hapana chiripo.
Sekutara kwa taita iso zvaka zara maharvest house vachida kutraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC itenge ndiyo party yemadusura.
Aiwa apo tiri kunzwa isu batore MDC vanga vari kutaura ivo zvaitika nasi pamuzinda wavo weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati iyo mapurisa awanikwa achipinda pamuzinda uyu vachiti vari kupinda ivo kuti vaseche asi patazoona vachipedza kusecha uku MDC inoti iyo hapana chawanikwa pachiitiko ichi. Taona zvakare mapurisa achiuya iwo ane search warrant samba iye yanga ichivapa mvumo yekuti vapinde pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa apa vachitsvaga avanotiwo machete aya asi havana kuawana mabhemba vari kutaura aya. Saka ndozvatiri kukurukura ipo pano nhasi uyezve kana muri kuda kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu nyorai namba dzenyu makaisa macode numbers enyu kuti tiitirewo nyore kana taakukufonerai tiri kuno kune avo vachangobva kupinda muchirongwa sekutaura kwandiri kuita nhasi tiri kutarisa nyaya yemashurugwi. Kana paine akambowanikwa achisangana nemashurugwi aya pindai muchirongwa mutitaure kuti zviri kufamba sei. Kana muriwo mushurugwi murimi muri kuteerera muchida kuti udzowo kuti basa iri riri kufamba sei pindaiwo muchirongwa muchitiudzowo nekuti isu tinotema tisina kwatakarerekera. Saka tinoda kunzwa kubva kune ivo vana mashurugwi ava vakambovaona kana wo kungoziva kuti zviri kufamba sei kana muri kunzvimbo dzinowanikwa idzo dzichiitwa zvegold panning nezvegold mining nezvimwe zvakadaro kumakorokoza uku pindai muchirongwa muchitiudza kuti zviri kufamba sei nekuti kune vamwe vari kutaura vari kuti vari kutosvika vachitora chikafu pane dzimwe dzimba vachishungurudza vamwe vanhu. Saka vamwe vakutaurawo zvakare kuti dzimwe dzenguva pane chitsotsi chiri kuitika kuti pane vanhu vakungotengawo mabhemba avo vachiuya vachiita mabasa iwaya asina kunaka asi ndozvatiri kutarisa ipo pano. Saka pindai muchirongwa uyezve munoziva zvekuita kuti kana mapinda palive yedu mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti tione takawanda. Tiri kutoona pari zvino tine vakawanda vari pano uyezve vari kuda kupinda muchirongwa saka tichange tichiedza kukufonerai asi kuti zvitiitire nyore nyorai namba code namba yenyu uye zvakare nezvamuri kuda kuti tifone izvezvi games.
Ye Zimbabwe kandaba isi zvasimire kuti kula vanya funungena kuona emsakazweni kodwa ke inkingi ekatisingani silayo iphone zethu azingeni kahle kodwa hayi ngizokutwa ke sesimtolile ubaba oqala uSiphosa Chuma ukhona ngale ke eVokola emfilabusu lapho ngikhuluma eMathebeleni South baba Siphosa Chuma siyakwamukela kuhlelo ukhona ecingweni golide.
Yebo kunjani baba?
Nosiyaphila akusitshela ukuthi xa sikhuluma ngamashuru ugwikona ngapha kunjani?
Ah, futhi ngikuthi ukuthi bakhona labo bathinda yonke selegcwele. Kakusiya lapho bangathi khona badinga igolide labo lelo kuganga. Abantu laba sebehlukumeza abantu kakhulu nokubulala abantu. Hayi, futhi ngikuthi ukuthi selegcwele levaleni. Kawila mkhehlale khulumekile. Ikani zvizvisava ngubonayo sababotwa gabayizwani vano kudzirano negovernment ikona leyi okuti vhera vantu vazvapera lapa nje nangikhanile haya kunati elimi kahle la
ye nxa sikhangele sibili wena suka kwahlangana labo njalo nxa wahlangana labo bathini kuwe?
Mina nje ngabakonele kakude nje umangonyana ufika lapha bawone khona nje sebedlulile angazi ngihlangana labo esizani kuti hayi umonakalo ngabesili lapho kuonekhona esikuti hayi kulo bunzima obukhulu kakhulukazi ngangithi ngiyakhazela ngakula nyathelo elithathwayo katezimangala nje ngithijimela nje kuwavesi hawu zingari ngizokuthi wathi ngisecha khona ngezichiya bona into yati ngofisi yanemrotonlolo sambola masheri yikho kugcwele khona into zonke abantu laba nababagcinayo ngangikhangela kula ma-green bomber kula ma-army kuzenyamasotsha laphana kulamaepolisi kulanda phana yibo bantu bakhona bona laba bakhona bazivele besetshenziswa sebayivele bebulala abantu kusisela kubokhethe kusiyane nesikhathi lesiyana bafakwa nabantu abantu kanesukuthi babakhonsese ukuthi banzima sebijimela njeuya ngokuthi igama le-MDC kakusikho lokhu kathathi umthethe nje asebenzi ngoba hhayi sokulimela into eziningi kakhulu kudlangudlangelizweni lapha kuthama ngakuthi
ye wena ubona kwakho ubona gani kumele kwenziweni ukuthi kuqedwe lokho.
Hayi bo bakithi ya ndifana kumele kungenele nje kuthethe qinileyo amanye amazwi laphana
Hai siyabonga ethuma wathi nokusasa baba.
Hai kubungile baba.
Yes, sizafaka ke i disclaimer ukuthi u Dexter Nduna okukhulunywayo lapha siyazama ukuthi simdinge sizwe ukuthi angathini ngodabalolo. So look for Mr. Dexter Nduna, who is one of the people that I say to have been, you know, linked to this kind of mashurukus, but he has denied that he was ever linked to them, Marvelous. So it seems as if, you know, the most government officials are denying that they know the origins of these gangs, but indications are that, you know, they originated from a certain part of the Midlands province, and that is Shuruku district, so in gold mining areas, and that's why maybe they're called Mashurukwe.
Yes, tombotora mkana unu kutichingamize varipa Facebook page edu ye VOA Shona. Tina Claudius Benala, aruti Studio 7, difone reiwo please. Antina airtime, nrukuda okutaura. Lynn Ashby, aruti ndifone rei, Divine Divanti Gomera. Avaisa namba zake, anzi ndifone rei. Courtney Mepi, Courtney, aruti Zanu, icha kato, anzi... Anzi Smith very soon because ndofunga mina vada kutaura kuti vari kuti vavasi kufara nezviri kuitwa nebato rezano. Kennedy Chiriga ari kuti ndifonerei. Claudius Benala anzi ndifonerei. Eddie Damu ari kuti please call me. Courtney Mepi Courtney anzi ndakambogara nawo Mashurugi kwachiadzwa nekukwekwe. Mashurugi vanhu vari boma nje havadi kungojairirwa chete. Saka uyu Courtney ari kuti iye kwari akambogara nawo Mashurugwi aya. A gift saver ari kuti ndifonerei. Learn more paradzai anzi I'm watching you from Johannesburg. Courtney Mepi Courtney ari kuti please call me. Patrick Chijiva Mushe ari kuti ndiri kuno ku South Africa ndifonerei. Flex Lux Modasha ari kuti ndifonerei. T-boy Mahembe ari kuti ndifonerei achivhaisa namba dzake. Willard Majoni Manyanda ari kuti ko Mashurugwi asvika kuHarare here. Lawson Lotto Shumba Magonda ari kuti mukoma hairi. Kumbuzo Mulalazi ari kuti ari pano. Tsanangurai Desire anzi please call me. Anzi na Elvis King Masuka Chanyuka anzi ko MDC yapinda papi panyaya yemashurugwi. Aiwa, mukoma vari kubvunza nyaya iyi nekuti nhasi taona mapurisa achisvika pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachiti ivo vanga vakabata tsamba search warrant yekuti vanga vari kuda kuti vaone kuti pane mabhemba here kana kuti mashete anovaiwo ndo anoshandiswa nemashurugwi aya mukuita mabasa avo. Shadrick Magandiwani anzi maswera save studio. Aiwa, isu taswera yedu zvakanaka chose amene ikoko. Samantha Mugova and I'm watching you ndiri kuno ku Botswana. Ah, welcome to the program Samantha. Amene kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Uye zvese kutaura kwataita kuti kana paine vamwe vakambogara munzvimbo dzine mashurugwi aya. Pindai muchirongwa muchitiudza zvamakasangana nazvo. Kana paine ivo vamashurugwi vacho vari pano vachida kutaurawo pfungwa dzavo, pindaiwo muchirongwa, nyorai nhamba dzenyu tiwanikwe tichikufonerai, tinzwe kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko. Asi vazhinji vari kuchema chema vachiti nyanya munzvimbo dzeHarare kunavo vabvunza, tiri kunzwa kuti pane vamwe vakawanikwa vachisangana navo mashurugwi aya, asi hatisati tanzwa zvedu kubva kune mapurisa kuti mapurisa ari kuti ndivo mashurugwi here kana kuti matsotsiwo zvavo aakungoshandisa mabhemba mukuita mabasa akaipa nyanya muHarare. Saka ndo zvimwe zvatichangoda kunge tichizeya ipopana. Handiri kunzwa kuti pane muteereri ari panhare.
Hello.
Hello. Hello.
Yeah, hello, hello, Peter Moyo. Unjani mo?
Having a conversation, we can take him off air.
Yes,
while
yes.
he sorts out. I think we were having a guest there, but I think he's also having a sidebar conversation. So while we sort ourselves out, maybe go ahead. And
yes, and my mic was muted, so I couldn't talk. There, that's why I gave you those signs. So now, last kangela ke utaba lo mashurukwi. Ye kwenyanzana mashurukwi lawo kutwa atabuka khona ngale ke eshurukwi. Ishurukwi indawo ele lamabhanti achiyeneyo awegolide. Kwenjiwa okuchiyeneyo nxa sikhangela sibili kutwa igold belt ngesilungu. Idlula khona phana nje endaweni zabo shurukwi isithi phecelezi nje idlula ngale kwechegudu isuka lapho ke nxa sisiye emzansi ishaye phansi iziyefika khona ngale Gwanda. So sizwile ke kuthi eGwanda lakho kwaganyulwa abantu khona ngale ke emgodini yalabo ke abagebhayo. Sikwazi ukuthi njalo kulalabo abantu okuthiwa ngomakorokoza. Nxa sakhumbula ke ifilimu liyana okuthiwa ngomakorokoza ngabantu abagebha igolide bethengisela abantu ababaziyo. So ke bakhona abantu abanjalo lokho bekhona umakorokoza. Kodwa laba phela ayiso umakorokoza. Laba ngabahlupha omakorokoza. Abahluphi nje balo mntu phansi. Xa bengafika nje let's say khona eGwanda ugebhe ugebhayo wemba wakubeka eceleni okuthiwa isitofu sakho lesi ungakasicholi bayakuthathela. Nxa bekuthathela khonapho bayakutshela ukuthi awula mlomo thula bekuthathele kumbe ugayise bekumele lwenze konke lokhu babe sebethatha-ke igolide elihluziweyo. Ukuthi balithengisela ubani akwaziwa. Kodwa ke kuyacatshangelwa nje ukuthi kule ziphathamandla zikahulumente ezingabe ziphakathi ke lokhu sakudingisisa. Ye nxa sisikhangela njalo uhulumende uyacelwa ukuthi ayenzele okuthiwa i-state of emergency alungise udaba lwabo mashurugwi. Ye nxa sisikhangela futhi ngodaba lolu kungani i-MDC ike yalandwa khona ngale ngamapholisa namhlanje besithi badika amamachedi lento ezinjalo ezisetshenziswa ngamashurugwi wona lawo. I-MDC ithi lokhu yikuganga okwenziwa nguhulumente kamnangagwa. So ke sike sizwe ke ubaba uPeter Moyo ungukansela edolobheni leHarare. Baba Peter Moyo siyakwamukela uhlelo.
Yebo, litshona njani mntakade?
Hayi, sitshone kahle mntu omdala. Akusitshele ngesikhiwa sibili. What's happening concerning these mashuruku kings? What's going on in some parts of Harare?
You see, the problem of these so-called mashurugwi, sometimes I really doubt if they are from shurugwi. Because those who are saying it's mashurugwi, they try to say those people are coming from mashurugwi, from shurugwi. But everybody in this country, I think, is aware that when we were complaining about these Al-Shabaab guys in Kwekwe, we were telling the government that, please, what you are doing is like you are creating warlords in this country. And these people are going to give you a problem in the near future. And I think our fear today is for everybody to see. These people are terrorizing people, even kids. Now they've joined, even if they are not makorokozas, just poor criminals. They've joined these people and they are taking their activities to town, where they know these people in town don't even know how makorokozas operate. I'll give you an example of what happened the day before yesterday in Kambuzuma.
Mm-hmm.
One guy who is a business person was robbed during the night, and he was brutalized. He reported the fine to the police, but all the money was taken. These criminals are now going into the houses. This has happened almost 3 times now.
Mm-hmm.
In Lokinva, one incident happened where they came during the night around 2 a.m. And they rounded the house, beat everybody there, and said, where is the money? These people are just pure criminals. They've been breeding criminals in this country. They started by trading these so-called border gates people. They beat people everywhere.
But we cannot, we cannot prove.
Do you want a short sleeve or long sleeve?
Do you have any evidence that these are ZANU-PF trained people? You know, we need to have evidence here, Mr. Moyo.
Look, well, who else can have this warlord in this country? The border case is trained by ZANU-PF, isn't it?
Mm-hmm.
I think it's for everybody. It's written on the, in the world. That is, ZANU-PF is the one which was training people. The border cases were trained by ZANU-PF. Al-Shabaab was trained by ZANU-PF.
Thank you so much, and stay on the line. No, I catch up about Moyo. Ubambe khona phecweni sasilo mlaleli.
Okay, Timbo, thola caller wedu ukuthanga halo caller.
Yes, yes, Morise Chitemave.
Ai wathi wadi tshukutsana nanu yezwe muri kupi?
Murutala na Elvis Masuka ndiri ku South Africa Cape Town.
Ehe, taura itinzi kwemkoma.
Yeah, nga ngoda hedu kutaura nyaya yango chiridza kuzimbabwe nyaya yemashurugwa kuti hurumende yedu yezimbabwe why isingatori nyaya iyi serious because vanhu vari kurobhiwa every day kuzimbabwe nevanhu vari kuziti mashurugwa you know some of the people vari kurobha vanhu anonga asiri mashurugwa but dzatove mhondi dzakungoshandise zita rekuti mashurugwa but mapurisa they are not even serious panyaya yacho iyoyo havasi investigate havasi hatichinyatsonzwa maripoti ekuti vanhu vari kufunga zvakanyanya but it's a shame to our government, it's a shame to Zimbabwe's public police because why takunzwa kuti nhasi vanga vakunosecha kumuzinda weMDC vari kusiya vanhu vari kufamba vachirobha vanhu but vari kutinangananga kuenda kumuzinda werimwe bato zvari so its like nyaya yaakutochinjwa kubva kumhondi dziri kukuvadza vanhu nokubiya vanhu yaakuchinjwa but yaakuita kune zvematongerwo enyika zvinhu zvokuti zvinonyadzisa kunyika yedu yezimbabwe zvinonyadzisa zimbabwe nevatungamiri vayo havana gwara chairo chairo ronyatsokwa kuti vanoda kutevedza gwara ripi because vanotaura nyaya yecorruption hapana vanosungwa now people are being robbed every day nemashurugu iwayaya but vari kudhaivheta nyaya yevanhu vari kurobha vanhu vakunosecha kumuzinda wemdc what is that
saka pa dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyo
isusu daiko ndaikwanisawo kuwana mukana wekutaura nehurumende yavamunangagwa ndaivaudza kuti vamunangagwa dai mambonyatsa kutora vanhu vezimbabwe serious dai manyatsa kuremekedzawo vanhu uye mapurisa ngaaite basa ravo asiyani nezvepolitiki mapurisa ngaarege kukomandwa nevanhu vari pamusoro vane zvigaro kuti itaiso mapurisa ngaaite basa ravo zvinoita kuti varemekedzwe mangwana vakaonekwa kwete kuti mapurisa anopinda munyaya dzepolitiki mangwana munhu anonzi mupurisa ukamuwana haumuremekedzi because kunyange paine vamwe vane hunhu mukati mavo havacharemekedzeki because vari kutumwa kuita zvinhu zvisiri izvi mapurisa ngaaite basa ravo rekubata mhondi kana ari wemdc atadza ngaasungwe kana ari wezanupf atadza ngaasungwe kana ari aninani zvake atadza ngaasungwe kwete kuti mutemo unorerekere divi rimwe uchiratidza kuti vabva mumba maari hazviremekedzi nyika yedu izvozvo mapurisa ngaaiti basa ravo asiyani nepolitiki ndokuti nyika inzi inyika vanhu vanova neconfidence kumapurisa even kugovernment yavo
aiwa mashoko makukutu chaizvo muve nezuva rakanaka ende nhare dzenyu dzachinyatsonzwika zvakanaka chose
tinotenda hati kumuzinda wenetiweki
aiwa atazviona zvechokwadi uko mashurugwa aakoko I think maybe let me ask Mr. Peter Moyo something. He said something very interesting. Va Peter Moyo vamaro okay hanzi tina vamaromo vari panhare asi ndichada kuzoenda kuna vamoyo
kana tapedza kumanga
hello vamaromo
hello maswera
aiwa taswera tiri kutaura nemi muri kupi
Muri kutaura neni ndiri kubudiro 2.
Kwakamira sei kubudazo?
Ii kubudazo kurumita kurwadza nyika ino yaoma kuti mbichana zvoti varuma vaka vaiva mbuti dziro dziki please please.
Mhm. Saka panyai machurugu kubudazo vati vasvike here?
Ah, kuno kwa vasati vasvika zvavo but mune dzimwe nzvimbo like kuhead cliff kwandinombogara kwandinogara. Ah, vakasvika.
Vanenge vachiita sei chimboti tsanangurirai nekuti vazhinji varapa vari kubvunza kuti vasvike here mumaguta. Taurai kuti makaona chii?
Kune kwakambotika gold kwaicherwa gold vakasvika vachitorera vanhu gold ravo nezvinhu zvavasacherwa vachidide vachirova vanhu nemabhembe avaya ndokusiya vaenda but vanopota vachidzoka kweikoko.
Mhm. Saka pachavanenge vari kuda igorude rinenge raputika kunzvimbo inenge yaputika gorude.
Exactly, ndo zvavanenge vachida izvozvo. Vanenge vachitotora zvazvo zvevhaiorensi izvozvo. Asi ndinofunga kuti mamwe angodzi mashurugu havasiri mashurugu, vatongoo vanhuwo zvavo vangoitawo izvozvo zvoita kunge mashurugu.
Mhm. Sei muri kudaro?
Because nyika yese inenge chimwedzi mashurugu. Mashurugu vangabve eberia kushurugwe kufamba Zimbabwe yese vachida. Vamwe vangotora advantage because kunotorera vamwe atichitoziva kuti dai uyu ndiwe area yakati but anenge akutoita kunge mushurugu.
Mhm. Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi?
Ii nyaya iyi kai zvimwe zvaakutoitika kai. Vo vakuru vacho vari kumusoro ikoko ndo vamwe vakutoshandisa vanhu vava vachinge kurobha vanhu vaya vanenge vachizviraramira nekucherera guridhi. Saka vanenge vako vashandisa kuti varobhe vavarobhe. Daindai wana mukana iwo ii daingoti ii tinzwirei utiti please tatambura ivo ndo vari raiti isisi tiri kutoona kunga sose nemuromo.
Mhm. Aiwa mashoko makukutu chaizvo hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
Aoraita hatinotenda nekuti pinzai chirongwa.
Aiwa chirongwa ndechenyu, musatye zuva nezuva, dzoka ipo pano titaura tichikurukura nekuti tinenge tichida kunyatsonzwa nekuti mazonyatsotsanangura imi zvakaitika kune nzvimbo yamakaenda uku kwamuri kutaura kuti kwakaputika gold. Ndo zvimwe zvatinenge tichida kunzwa kuti vamwe vazivewo nekuti vamwe vari kuteerera pari zvino vari kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Ye siyabonga kakhulu ke mavula. Sithathe ubaba uMangayi ecingweni lapha. Mangayi, kunjani ecingweni khonapho?
Ngiyaphila baba, linjani?
Siyaphila kakhulu. Ngaphi khonapho akutshela abantu? Ungaphi lapho khona khonapho?
Hallo
baba Mangayi, uyangizwa kumba ungizwa?
Awena ngiyakuzwa clear.
Ye akutsho ukuthi wena ungaphi khonapho lapho khona?
Mina ngise-Fort Jackson no.
Kunjani e-Fort Jackson khonapho?
Hayi, e-Fort Jackson ku-right baba wami.
Abakugamuli ngebhemba?
Hayi, abakafiki. Siyabazwa bagcwele nje kwezinye indawo kodwa hayi lapho e-Fort Jackson abakafiki.
Bathini abantu nxa usizwa bekhuluma khonokho?
Ye, bathi ngoba iyidenga baba, kutho ithi ngoba izixhwalo kukhona nje elizweni. Njengoba ilizwe lingelamsebenzi, lendlala imbi. Ngoba izixhwalo okuhamba nje kuthathela abantu izimali labogolide la.
Kodwa kukhanya sibili benza into emangalisayo ngoba bayagamula, bayagwaza, bayenza yonke into. Kambe nxa besenza njalo abantu bathini lapho ohlala khona khonapho?
Abantu sebethukile baba, abasakwazi ngoba anytime lathi singakwanisa uku-athakwa. Ngoba nxa kuthiwa abantu sebekholile izwe lonke kutho ukuthi wonke umuntu sesihlezi sesaba ukuthi loba nini lathi singa-athakwa. Njengoba singabantu abafuyileyo, singabantu abanezinto zethu, singabuya sizohlasela uzothwasela uthatha inkomo abasathatha igolide.
Ye sizokuthiwa-ke ephilabhuzi kwezinye indawo khona ngale sebethathela abantu impuphu nxa usiyagayisa bakumelela sibili beme ngamabhemba bakuthathela impuphu bakuthathela imali konke. Kambe khonapho kuthiwani akukaqalisi?
Hayi kithi e-Fort Jackson bekungangafiki kodwa ngike ngezwa idletshana sibili ngephilabhuzini indaba oyikhulumayo. Leyana indawo phela la igcwele oteketa so nxa bengafela ekugedeni kutho ukuthi sekuze bayathaka abantu abale zinto zabo.
Kulobuzima
akunzima bukhona
kuyini ongakutshela uhulumende kumele enzeni?
Hayi uhulumende njengohulumende wabantu, uhulumende kafaka umthetho oqinileyo. Amapolice asebenza umsebenzi wawo. Ukuthi nxa umuntu etholakale senze okungaphandle komthetho, ngabotshwe bakithi. And futhi mina ngokufisa kwami kungabi lamabheyili kulaba abantu abayenza into yobudlwangudlwangu. Ngabavalelwe, bagwetshwe, bayepika.
Hayi mangayi, sibongele kakhulu ngathina nakusasa ba.
Nami ngiyabonga kakhulu babantu.
Okay, he believes that anyone who commits any crimes should be arrested. He says, you know, the government should be a government of the people, by the people. So they should do what they
for the people.
Yes. So they should do what they are supposed to do. Yeah.
Regate mboenda kuna va Peter Moyo nokuti pane nyaya yavabata. Vamoyo mungatisana nguroma timimi pane dzimwe nzvimbo dzamuri kunzwa kuti kwakambotsvika iwo machirugwa. Ndedzipi nzvimbo idzi marati?
Ya, zvimbo idzi kukambo zuma zvakaitika two times. Just last month and this month. Unokinza zvakaitika once and zviri recorded kumapurisa. So vanhu ava ukanyatsoongorora chaizvo chaizvo asangana makriminal arimo mukati momumba vha dzagara dziripo. Saka yudvendi kuti vanogona kunge vachitsedza nevashandi vagara varimo mukambani imomo vovaudza kuti mari iri papakati because pavanoenda pacho vanonobuda nemari ende pacho pavakaendapo vakandotora mari yacho kusina mari vanongoziva kuti hakuna mari saka imbavha dzinotoziva kutoti zvakamira zvakadai zvakamira zvakadai muno munyika munomo tine dambudziko rokuti izvo tinoita chinhu chimwe tichifunga kuti tiriita politics tizazivi kuti chinhu ichi mangwana chinozotinetsa tikatadza kuchiikondrola ichi mukatarisa vanhu ivava vakatanga vakunzi vachirugwa naizvo hapana machirugwa hapana munhu wechirugwa aripo apa vanhu vakave kukwekwe isusu kombi yevakomana vedu tichienda kucongress yemdc ugweru yakavakarobwa mukwekwe muya muya vakaenda kunomangarau polisi vakateerwa polisi vakaita tokovha dzepolisi vembavha izvozoizvo maanshabhadha iwayo vanhu vanozivavo mapurisa anotoziva kuti pakaitika chinhu chakati ndinhingi
saka sei vasiri kusungwa mashurugwa
havavasungi nokuti ndevavo vanoziva kuti vari kutumwa nani vanozviziva mapurisa mukatarisa vanhu vari kuurawa iko zvino vachisungwa makorokoza anenge achitozvichereravo goridhe vasina chavanotomboziwawo vanhu vanongoenda vonosvika vonochera goridhe vachera goridhe ndivo votourawa kuvhara kuti vachisiya mbavha chaidzo chaidzo dzinova ndivo dziri kuita zvinhu zvisiri izvo so mukatinyatso kuzviongorora chaizvozvo makorokoza ari kufira mahara havana mhosva vanenge vapara kwasi kuti vari kungopatanidzirwa ipapo kudzizvo mashurugwa nemabhemba mashurugwa nemabhemba ivo vanhu vacho vemabhemba chavo chavo vachitsara
taona zvakare mapurisa achiuya pamuzinda webato renyu remdc muHarare pane zvamanzwa here nezvazoitika ipapo apo
ina handidi kutaura ndakamirira mdc nokuti spokesperson aripo anofanira kutaura nyaya idzodzo asi kana kuri kwokuti ndizvo zvinenge zvaitika vane vachita mutsvake unotsvaga mashurugwe kumdc anowanikwa kupi mashurugwe mumdc mdc zvafanana nokutuma jese satani kuti nda kuna jesu unotora banga unori wanepi jesu banga unoridi
aiwakana
kuri kwokuti vaenda handidi kuti apa ndiri kutaura ndakazvimiririra kuhwadhi kwangu kese ndakamira sokuti ndiri spokesperson wemdc bodo
aiwa pakanaka pakadaro Gibbs.
Yeah, thank you so much, Mr. Peter Moyo. Can you stay on the line? We've got Mr. Philip Gaule of ZANU-PF, and he has got something to say today on these Mashurugwe gangs. So, Mr. Gaule, good evening and welcome to the program.
Hey, good evening, my brother Gibbs, and thank you for having me.
Now, Mr. Gaule, we are told that ZANU-PF politicians, some of them, have got a hand in these Mashurugwe gangs. What's your reaction to that?
That my brother, that's nonsense. Let me say that. I'm sorry to say that. But you know what? These people, you know, it's a story to tell. They want to blame ZANU-PF, blame everything on ZANU-PF, blame our government on almost everything, blame our politicians. It's not. That's not right. Even then, I think this, people must learn to tell the truth and shame the devil. Mm. These are people, they are a group of people who have been working together for a long time, especially those in those mining areas, where they try and control those areas. And they are trying to create their own kingdom there. These are the people who are the perpetrators of all these dirty things that are going on in these mushroom areas.
Mm-hmm. So they are not part of any ZANU-PF sphere of influence at all. Do you know exactly how they operate, Mr. Kaule?
No, I'm not well versed on how these people operate in those areas. Since I'm not into this mine business, it is into this makorokoza business, should I say? These makorokozas, the way they do their things, you know, that disorder that is there, and the government is now coming in to put the things in order.
Yeah, so nasikhangela baba Gawule amashurugwe lawa ngabantu okuthiwa badabuka eMidlands endaweni okuthiwa yishurugwe khona ngale ke siyakwazi ukuthi kuyembiwa igolide okunye okumangalisayo lembiwa ngabanye abantu abangamakorokoza kube khona labanye abalama-mining claims abo sibili aregistered ngaphansi kukahulumente kuthiwa sokusuka khonapho kwamemeteka kwayekhwekhwe kusuke ekhwekhwe kwayegwanda kusuke egwanda kwayeinsiza siyabona ukuthi balandela ibhanti leli legolide kodwa kuthiwa sebefikile le madolobheni sebengani sebekwazi ukuthi uzibani uyothenga igolide uzibani kweza lokhu lalokhu bareda betsha abantu bebagwaze bebagamule ngamabhemba langamahloka so ke nxa usubona ke udaba lolu khanya ngazani solumemetheka ilizwe lonke uhulumende kamnangagwa kumele enzeni lapha ngoba abantu banye bayacela bathi ngcono kube ne-state of emergency njalo bacabangela ukuthi kwenziwa libandla lezanupf konke lokho ubona njani
hayi nabantu abafuna ukungcolisa ibandla lezanupf izanupf ayilamashurugu izanupf ayilazigangi zenezo ya izigangi lezo zizalwe ngamakorokoza ile ndlela i-mining industry yekoromakorokoza ekadinga la order ngayo abantu bezenzela nje umathanda but akuyinto lokhu yinto encane kakhulu abantu sebekukhulisa bethi ye kunje ngokuyinto okuncane lokhu sesikhangela nge-security yethu esila ezimbabwe ilizwe lethu yinto encane lokhu yinto ekuphela nje ngensuku ezilutshwane kulokhu nxa uhulumente ethi wazimisela ukuthi akuqede lokhu uthile upresident ukuthi yena okuyinto lokhu kumele kuqedwe masinyane ngokuphangisa
kodwa kuyaphela
yiniqedwa lokhu kuyathabalalisa izigangi lezi ziyabotshwa umthetho uthilo lo chief justice umalaba wathi yena kumele sibili imithetho ibe imithetho sibili ukuthi angakubanje ukuzinyamazana lokhu kujeziswe ngendlela ebalulekile kakhulu
kodwa kangela phela sebesiye emahhofisini ne-MDC besithi badinga amamathetho nalawa uhulumende kalahleki khonapho kumbe amapolisa ukhanyazana atshaya iganga lapho
hatshi lokwana gibs kwesinye isikhathi singakukhangela yikuthi nje izinto zethu zezimbabwe ziyashupha ngoba abantu basuka bengenisa umbangayo zombangazo entweni zonke but asikwehlukaniseni lokhu lento zombangazwe nezizigangi ngeizikini ezinganani lezombangazwe
hayi
siyakukhangeleni ngaleyo ndlela nxa bekhona abafuna ukungenisa ezombangazwe hayi zindaba zabo
hayi siyakuza kakhulu sicela ubambe khonapho ungayikhatshana baba Gawule mavela sithiwa kusilo muntu la
Hello, caller. Hello. Mama Socha Magadigo.
Hello, Sismaze.
Eh, Tiriwadi Magadigo. Magadigo, Sismaze. Aiwa, Tiriwadi. Tukutona ni memory kupi?
Eh, ndirikuno ku South Africa kumpumalanga.
Eh, taura itinzwe. Murikuinzwe iri mugango. Nasi tirikumbotaura nenyaya yemashurugu yanetsa.
Sisimaze zvinhu zvemuzimbabwe kana takanatsokuzvitarisa so zvakutosiririsa nokuti tikada kutarisa nyaya yemashurugwi mashurugwi aya vari under ZANU-PF kubvira nokubvira tinongonzwa kuti mamainzi ekunana shurugwi anomainiwa nemazanupf
Saka ukukuvharira vharira kumhanya vachindosecha mupapa MDC headquarters apa kuvharira madhira ava vari kuita vanhu vezanupiyeni ende tinovaziva vese zvavanenge vachiita bati kumunhu anenge aona zvavanoita vanovhara nokuda kuuraya sezvavari kuita izvo vachitima mapurisa vachiita sei mapurisa aya haasiri kuti kwai mapurisa ehurumende mapurisa ezimbabwe amapurisa ezanupiyeni saka munonatso kuona kuti uori hwacho hutori siriasi
sadai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii vamasocha
hurumende yedu iyi ndaiiudza kuti dai vamborega especially mapurisa dai vamborega mapurisa nemasoja varipo pakuchengetedza vana vezimbabwe izvezvizvi kufamba kwedu isusu vana vezimbabwe hakusisiri sefu muzimbabwe taakutotya nyange kuti tivhakati kumusha taakutotya nenyaya yemapurisa kutya mapurisa enyika anofanira kuprotekta isusu vana vezimbabwe vanotishungurudza vanoita sei vanorova vanhu vasina kana mhosva vanosunga vanhu vasina kana mhosva mukatarira kumajeri kwakazara vanhu vasina mhosva asi ivo vari kuita korapusheni vana purezidendi wedu nanachiwenga vangori furi vari kuita zvavanoda saka ndinoshaya kuti nyika iyi tichasvika kupi dai ndaiwana mukana ndaiti dai vatinyarawo sevana vezimbabwe ivo vanhu vari furi izvezvi ndiri kufamba ndiri furi zvandinoda munyika isiri yangu asi nyika yangu ndichitofamba ndichitotye kutotyira upenyu hwangu
aiwa
mashurugu aya ndevezanupiyevu emazi mashurugu ndevezanupiyevu zvinozikana chero nani chero mwana changozvagwa anoziva kuti mashurugu
tina vagaule vari pano vari kuti ha aya manyepo asi regei tipo vamwe mukana mukoma masocha tichadzoka zvakare kwamuri munguva inotevera regei tiende kuna mukoma vari panhare pari zvino hallo mukoma Clayton hallo hallo kola
hallo ndiri kukunzwai ndiripo makasimbai
taurai zita renyu handiti ndimanyora mukoma mukati imi vestudio hamufone imi tinonyora manambers enyu maona mabva mafonerwa kanasi
handaona mazuva acho awandisa kana ndingo ndirimbotaurawo ndiri paclaudius genara ndiri kucape town zvino
aiwa taurai tinzwe nhasi zvabva zvauyawo kwenyu
nyaya iripo ndeyekuti inini chinondishandisa ndeyekuti kana mashaurugwi achiita zvegoldi achiuraya vanhu saka zanupiyefu inozokwanisa sei kutorana nemapurisa wachienda kumdc kunosecha zviri kupinda papi kupolitics zvinhu izvi kuti zvizobhenda kubva kuvanhu vegoldi zvinzi zvaakuenda kuheadquarters yemdc handichanzwisisa kuti zviri kumesha papi nepolitics zvinhu zvachona izvi
aiwa mubvunzo wakanaka tina vagaule vari pano tichavabvunza taura henyu mazwenyu ekupedzisira
mazuva angopedzisira ndoda kungokufarisai vashamwariro vestudio 7 chiti ndakabvira kare ndichiteerera studio 7 kubvira paya pamavhoti a2018 kusvika nanhasi nechingoiteerera but hei tiri kutamba waya tiri kuno cape town
muri kubata mabasa api kucape
townzvekuti pakaipa
muri kuita mabasa api ikoko
tinodhraivha matraki kuno but taakudhraivha takabataura maoko manyu nekuti uchitofamba unenge uchitoshandisa gurupu rewhatsapp rekuti nemutoudzana kuti mapurisa ari sei nzira zvakamira sei nekuti mapurisa achingoona license vaburisa rerata rekumusha ri hazvizi vatodhakwa ipasi
vanokuitai sei
ukaburisa rerata rekumusha vakuda pemiti kana usina pemiti wakutoburuka moto vakutotora vanokuvharira kana uri remuno vanenge vachida zvinhu zvachona hazvina kungoburisa zita rekuti zimbabwe chete zvinhu zvatotanga kutodhakwa unotozodemba kuti daindisiri muzimbabweni zvangu
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi muve neweekend yakanaka
tinotinda tinongotiwo vanhu vezanupiyefu dai vatinzwira utiti vakomana takura zvimwe taakusvika ma30 years tichingori kunze kuno kwesouth africa ane hama ukama chaio chaione hama husisina kusimba nekuti hatichandhari nadzo amoyo chaio chai watopera wehama nekuti makore acho awandisa tisina hama
aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka
tindai
Yes, lo baba ke uMendes ecingweni lapha baba Mendes kunjani? Mendes, uyangizwa ecingweni baba?
Uyaluzwa.
Yey, ungaphi kona boke Mendes akusithele phela baba.
Ngiseplant endaweni yeMpoyi.
Kunjani kona ngapho liyagepha yini college kona?
Hayi ngapha bayagebha but hayi kade ngikashana nabo mina ngikho khona lapha abagebha khona.
Ye awuza kugebhe vele?
Hayi azange ngihambe ngiyogebha but ngiyake ngihambe ngiyobabona.
Ye akusitshele sibili kula bantu laba kuthiwa ngamashurugwi lapha ngapho kume njani?
Ya ngapha banesikhathi sokuhlupha ngoba mase behlupha bona. Mase bekhipha bavele bahlupha abantu abaningi bahamba bexotshile abantu bebaxotsha bebasuka ezitendini zabo abanye bebagamula ngamahloka abanye bebawisela emgodini sebegqibelana emgodini bezinto ezifana lalezo nje.
Hey, so nxa besenza khonoko babekwenza njani? Bapho kulanda abantu bafike bethi sukanini lapha elemba khona sebegamula abantu sebathathela izinto zabo into ezinjalo kuyabe kuvele kuyisiphunephune nje.
Bona abantu ma besuka ngobusuku bathi abantu babathathela iindawo zabo lapho abasebenza khona. So ma bebathathela iindawo zabo yikho ke lapho sebebathutha sebehamba bebaxotsha bebanye bebagamula abanye babathisela emkhukhwini lapho abahlala khona. Abanye nje sebekobaleka nje abanye uthole bebeqandiwe babulawa nje khonapho eduzane.
Indawo lapho okhuluma ngayo ukuthi kuyenzakala khonokho ungaba indawo enjani khona ngapha ePlumtree? Usitshele amabizo nje ukuthi endaweni enje le ndaweni enje kuyenzakala.
Hayi ukuthi amagama akhona adengakabi wazi ngoba ngazi nje khona empowens mayinto esempowens ukuthi bathi kwampela ngoba lanxa sebeqalisile bayakwanisa nje ukungenela lasemizini eseduzane bani nana ngihamba ngibisisa emzini imali yalela abaligamula abanye babashiphele ezindlini.
Kuyahlupha lokho eh?
Hayi khona kuyahlupha kakhulu.
Abantu bayithuke kanganani ngakhonokho?
Abantu babethukile sibile okuzwayo ngempela ngoba abanye bagcina bebaleka emzini yabo basakwazi ukuthi behlala kubi phela abantu behamba becelisa izindawo nje imizini into ezifana nalezi.
Hayi siyabonga Mendes, isibongo bani umoyo?
Umoya.
Emoyo sibonge kakhulu ngathola kusasa ba.
Okay, hayi siyabona.
Yeah, that is Mr. Mendes Moyo is in the Mpoings area in Plumtree district. So he's saying that you know these mashuruku is been causing havoc
even in that area.
In a place called Mpoings mining area.
Mm-hmm.
He says when they get there they just displace everybody that is mining in that area. So he says at times what they do is if you refuse to give them anything or leave your makeshift dwelling,
mm-hmm.
they burn you inside there. So he says it's really terrible what these people are doing. So he says they even go to villages and terrorize people
mm-hmm.
and tell them to leave, and then they occupy the houses and do whatever they want.
Mm-hmm.
So now sizokuthaka silo baba umbuso ecingweni. Baba umbuso ungatshona njani?
Ngithanyile kanjani wena?
Hayi siyaphila umuntu omdala kunjani lapho khona kona?
Hayi lapho ngikhona hayi kuthuli.
Kungaphi useshulo ugwe ungabona khona?
Hayi naseshulo.
Ye kunjani eshulo?
Hayi eshulo uthulile zi.
Ye ulapho uduzana lapho kuhlala khona uba ugawule phela indawo zakhe lezo. Hantu hayi ngosenator khona ngapha.
La sichiyene nje ngizidala kwathi ndawonye.
Hayi kuhleke. Khonapho ke abantu lawo kuthiwa ngamashurugwi kume njani khonapho baba Mbuso? Isibongo mbani ke njani Mbuso?
Ichoma.
Ye, akutsho igolide ukuthi uhamba njani khonapho ngamashurugwi?
Hayi, lapho manje amazwi besingake angezwa lutho, hayi, angezwa lutho ngamashurugwi. Ukongiwazwa khonapho nje lapho abahlipha khona, angikwazi ukuthi yathini. Laba bantu bathisha bezelela ngapho, yabona mina nangithi ngiyawukhangela. Ngokhangela sokuthi yabona izizwe zingasweli umthetho.
Kuyahlupha kungaswela umthetho. Kukhanya ngizani ubaba Mbuso uJuma ucingo lwakhe soluphelele khonapho. Baba Juma, lokhu kukhona ecingwani? Yeah, I think maybe his phone lost the battery or stuff like that. So what he's saying is that in Cholocho, he hasn't seen it much, you know, and is near Kaole's place. So he says, you know, the problem is that when there's no rule of law, everybody does what he wants. So he says that's the issue here. So maybe we'll talk to Kaole and others about that.
Regating bo chingamiza varipano pa live feed edu pa Facebook page edu ye VOA. Shona tinoku chingamiza iweje tinoku tendai kuti munotitsigira program ne program feed la mosi ari kuti zvakaoma. Henry Matanga ari kuti please call me now. Anyadari Stanley Avert panamba dzake anzi ndifonerei. Dennis Domboka ari kuti mashurugwi inenge ye battle race ano PF. Pana Justice Kachepa top fan yedu anzi tete ndiri dzirewo song ya Hosia Chipanga pfuma huru panyika aiwa tichazoridza ne Friday inotevera pachirongwa che Let's Talk pana pana tiri kumbotaura zvemachirugwi. Ana Musananguro mubaiwa ari kuti vagaule pa munenge pamhanza pane hanzi handisi kufara nezvapuri kutaura. Disciple Gilson Madani ranzi vachamisa ngavauye kuchifundisi takavamirira zvepolitics zvavakona. Ameno apo. Garikai Chikore ari kuti ipapo murisei aiwa pano tiri wadi. Samantha Mugova ari kuti mashurugwi akaoma shuwa. Saka regai timboenda kuna vagaule. Vagaule vazhinji vari pano vari kuti mashurugwi aya ndeye bato renyu rezano PF. Munoti nazvezvo?
Ndinoti manyepo wokupedzisira. Handandambosangana nekuti vanhu vanongokrieta mastories okuti magushurugwi vanhu nezanu PF. Chete chinhu chakashata vanochiti chinhu chezanu PF. Chinhu chakanaka ndechavo. Izvozvo zvakashata kudai. Inini sekuona kwangu mashurugwi vanhu zvinoda kuti mitemo wenyika nyika igadzirise nyaya dzemashurugwi. Vanhu ndongoti vanhu vasina vanhu vanofamba vechiita zvinhu zvavo zvougandanga, zvinhu zvavo zvokubira vanhu, zvinhu zvavo zvokuuraya vanhu vechiita zvinenge zvakashata kudaro. Hurumende yakatora mazano okugadzirisa nyika yedu inorunyararo. Nyika yedu inorunyararo, zvichagadziriswa izvozvo. Purezidenti ataura kuti zvichagadziriswa nokukurumidza. Hatigoni kutati kunetsana nemashurugwi nede. Nyika yedu inorunyararo kudai, ine security yakagama kwazvo zvatiri.
Aiwa mumbobata makadaro. Regaiti teore mutereri wedu.
Silo baba uRafael ecingweni. Baba Rafael kunjani Ncube?
Ngiyaphila baba, ninjani?
Siyaphila Ncube. Ungapho khonapho Ncube?
Ngisiplant.
Kunjani esitishini?
Hayi esitishini hayi kuright, kodwa komile izulu kalini manje.
Amashurugwi athini khonapho?
Amashurugwi vake vasvika nje abafana bhatatu bengavele shurugwi kati bevela esigudini kati behamba bephethe amabhimba. But vahle vachiya nabantu abakhona pavemba igolide sebenawona lowo mkhuba wokuthwala amashokanyana lokungamabhimba behamba phakathi kwabantu. Kungafika ukuthi kumbe wena usuvumbulile lapho kule golide khona eliningi abebuye lamashoka wona lawo uganyelwane kulinyazwane sibili okunye okumangalisayo.
Singathi-ke abantu laba kade bevela esigodini bebekhuluma isihloko bani?
Bebekhuluma indimi zonke, bekhuluma isishona, abanye bebekhuluma isindebele.
Bebezithini sibili nxa bekhuluma ngento zelezo abazenzayo? Bathini ngakhonokho njalo bakuthatha ngaphi khonokho?
Vele abakhulumi lo muntu nxa sekufika isigaba esinjalo ngaphandle kokuhwabhela nje ukuthi isuka endaweni yona leyo bona abasi befuna ukuthi besebenze kudle bona wena nxa ukade khonapho okade kudlisa khona bakuxutsha kuphela kungaphikisana labo bakugamula.
Singathi-ke lapho okhuluma ngakho khona kungaphi indawo yangkhona lapho kuganyelwa khona abantu?
kusempowenzi lapho engitsho khona khonapha kube kusempowenzi lapho kube kwenzakala khona ikakhulu kunyaka ophelileyo ngodisemba ngo-1 ka-2018 kwalima nabantu abaningi kakhulu ngo-2018 kathesi kusiya ngonovemba laphakathi bekhona but hhayi kabasagamulanga muntu but bekhanya besenza ubudlwangudlwangu but hhayi kabagamulanga abantu
singathi-ke udaba lolu wena ubona zane lungamiswa njani
hhayi udaba lolu babadibele nzima ukuthi silumise ngoba abantu laba nxa sebefikile esigabeni zathola la mapholisa begoqa izandla bengayenzi lutho bezithulele kodwa bebakhangele behamba bephethe amabhemba namahloka wona lawo amapholisa lawo bekhanye engani bayesaba ukuthi abantu laba engani kumbe ngabantu abalomnikazi ohlonitshwayo asazi ukuthi khona fane kuyabe uhamba njani ngoba kuyabe kunganako usacathi ukuthi ungatsho ukuthi ngabantu abalomnikazi ohlonitshwayo kumbi kukhona bakusika bekudlise ngale emapholiseni ngoba babe bephethe izimali ezizwayo ngoba bengafika lapho kulemali khona babe sebeyibo abaphatha imali ngobuningi bayo.
Hhayi-ke siyabonga kakhulu baba Raphael Ncube khona ngapha esitishini ungadinelwa kusasa ba. Yes, so that is Mr. Raphael Ncube. He's also referring to the Mpowings mining area. He's saying that this Mashuruku is once went there and totally terrorized everybody. And he says now the problem is that those people that were terrorized actually adopted that kind of culture and said, okay, we're going to arm ourselves. Mm-hmm. And when we spot somebody having a good mining camp and is getting good gold from that place, they raid it. Using axes, bangas, and, you know, machetes and all those kind of things. So, he's tough. Maybe, Mr., I think we still have got Peter Moyo.
Peter Moyo, muripo ere, muchiterera, shanga shuruta urwane, vangavar kufona, nevamo, tipeo pungwa zenyu.
Ya, ndiripo, munoona za taurwana, munoti matiwa gavule, ameyotu matiana. Zvavari kutaura kuti izvo ava vanhu havasi nezanup f ini handisi kubvumirana navo pane pandabvumirana navo kuti politics hadzifanira kungopinda pese pese nepadzisingafaniri kunge dzichipinda ipapo ndinobvumirana navo kwere kuti kona ngembuzu kuti kona usakumbula yini kuti last year kona apa etuzanduzanda kungasiko kachana kuna vantu umnyugoko nomunyukazana avabulawa ehofisini yezanup f vavantu vana vaziva maelshabab uyakwazi yini ukuti kona elshabab akaibotshwa ikwekwe yiko avavusayo ikwekwe yoke hazo muti akotshwe amapolisa ayavangavavona vayazihlalela pasi vazitulele zvi ikuluma into engiyaziyo haikona into engayaziyo so into ayikulumayo leyo kukuti kuthiwa khona aso vantu vezanupf I think it's in the public domain. Even if you look at the social media, you will see provincial members from ZANU-PF addressing these so-called Mashurubis to beat up people. Even if he tries to sugarcoat a chili, it will remain chili. Or even to put a little stick on a frog, it will remain a frog. Nothing will change. ZANU-PF must admit that they've created a chaos in this country. And they are the ones who are supposed to correct it. The only way to correct it is to tell them to stop, and they will stop today. But if they try to arrest people from other political parties, it's very unfortunate for such leadership.
Maybe we'll ask Mr. Gaule to just round off because our time is not on our side. Unfortunately, we don't have extra time. Mr. Gaule, you can respond.
Yes. All what I can say is that the ZANU-PF is the ruling party, and the ZANU-PF would want to see order, may peace prevail in this country. These Mashurubis are not owned by ZANU-PF. They are not even near ZANU-PF. They are far away from ZANU-PF. These people are criminals. And the criminals and the law.
What about the allegation, Mr. Gaule? Mr. Gaule, unfortunately, time is not on our side. Unfortunately, so we'll have to end it there.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Philip Gaule of ZANU-PF, And Mr. Peter Moyo, a Harare councillor. Thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again on Monday. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Have a lovely weekend.
I'm Marvelous Mklanganya, who is saying, please, on VOH, Shona, continue to share the live so others can also listen. You have a great weekend. Bye-bye.